Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabvu 22/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri weparamende Advocate Jacob Mudenda nhasi varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mubvunzo.
Tauya kuma 3 but tatadza kukwira panapa mabhazi ari kuya but pane pressure because vanhu vachinji vakumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi atoedzera $4 $5.
Veruzhinji vonetseka zvitevera kushaikwa kwemafuta munyika uye kushaikwa kwemagetsi.
Takanyanya kusimbirira kuti tinge tichiwana magetsi edu kugwenya rekukariba nerukuhange. Asi pane dzimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino. Hatisina kunge tanyasa kupa chikamu chakakura.
Nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanira kusimbaradza kuwana magetsi anobva kuzuva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weparamende Advocate Jacob Mudenda nhasi varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare reparamende vachiti nhasi chaiye vamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatore matano. Godwin Mangwedya anotipa nyaya inotevera.
Pasi pemutemo weparamende, vatevedzeri vemutungamiri wenyika, makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo vanofanira kuzivisa paramende kana vasingakwanisi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo nechitatu chega chega. Asi nhasi mudare mange muine makurukota maviri chete pamakurukota nevatevedzeri vavo vanodarika makumana. VaMudenda vati akandike kutanga kuti mudare muve nemakurukota mashoma kudai, uye vaudza munyori weparamende vaKenneth Chokuda kuti vataure nemunyori wedare makurukota vaMishek Svanda kuti vanzwe kuti makurukota aya ange ari kupi. VaMudenda vati vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika nhasi chaiko.
Let me also advise the house that this has been the worst attendance.
Regai ndikuzivisai kuti akandike kutanga maminista akawanda kudai achitadza kuuya kuparamende, uye kana ndichenge ndanzwa zvichabva kuna mabharani weparamende ndichaudza mutungamiriri wenyika nhasi chaiko.
Sure that this is brought to the attention of His Excellency the President this afternoon.
Makurukota edzidzo yepasi nepamusoro vaPaul Mavhima navaAmon Murwira ndivo chete vange vari mudare paratanga basa. Mumiriri wemutare Central vaInnocent Gonese vati havasi kufara kuti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi navaConstantine Chiwenga havasi kuuyawo kudare kuzopindura mibvunzo kubva kunhengo dzeparamende. Nyaya yekuti makurukota ehurumende pamwe nevatevedzeri vemutungamiri wenyika havasi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo yave nenguva ichiitika, izvo zvave kutsamwisa vakawanda mudare pamwe nemunyika. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti apo zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika, makurukota ehurumende anofanira kupindura mibvunzo inobva kune veruzhinji. Vati vamunangagwa pachavo vanofanira kuona zvavangaite nevatevedzeri vavo nemakurukota avo.
Zvinokwanisa kubudirira sei kana vanhu vacho vasiri kuya kuparliament? Uye totarisira kuti isu semasangano akazvimirira ega ndakamirira platform for the development, ndofunga kuti izvi zvaakuitika izvi zvauda tikwanise kuwana tsanangudzo. Zvaakutoda kuti vamunangagwa chavo chavo vatipe tsanangudzo kuti izvi zviri kuitika, kana tisina tsanangudzo inogutsa isu semazimbabweans tisu tinofanira kunge tiri recipients yeservice delivery yenyika. Tisu zve tinofanira kunge tichibvunza izvi zvikufamba sei? Tita kutorawo mamwe matanho ekuti tipe hurumende pressure.
Zvichakadai, nhengo dzeparamende dzakawanda dzange dzichida kuziva kuti sei hurumende yakakwidza mutengo wepeturu nedhiziri isina kunzwawo pfungwa dzavo. Vaamasango Matambanadzo vanomirira Kwekwe Central vati pari zvino havana zvekutaura apo vanobvunzwa nevanhu nezvenyaya iyi nekuti havana zvavakaudzwa.
Iko zvino hakuna impiyaro kusimudza musoro musitutu. Tinobvunza kuti chii chitakuita sezvino tinounganira zvinhu zvemhangamhanga muno? Ndezvai Mr. Speaker, se panze hapasi kufambika apa. Ukangofamba seminista sesizo vamwe kusviba kuti aonekwa MP. Chii chiri kuitika? Chii chiri kuitika? Vanhu vakwira pamusoro pemabhazi, vari kufamba pamusoro pemabhazi mukipakeri yebhazi nekuti bhazi rachipa.
Asi gurukota rezvemutemo pamwe neparamende vaziyambi ziyambi avo vazouya kudare pave paya vati nhengo dzeparamende dzichawana mukana wekubvunza gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi mangwana mushure mokunge vatura mashoko pamusoro pemutengo wepeturu nedhiziri pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Mumiriri wenoton Vatemba Muliswa vati dai zvaibvira nhengo dzeparamende dzinofanira kupiwa garaji radzinonwa peturu nedhiziri vachiti vave kupedza nguva vari mimitsetse pamagaraji izvo zvave kuvatadzisa kuita basa ravo. Vamudhenda vati nyaya iyi nedzimwe dzataurwa navamuliswa dzichazeyiwa pamusangano wekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa yeStanding Rules and Orders Committee mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vakawanda vanoti mabhazi eZupco ayo ane mutengo wakaderera mashoma zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vapedze nguva refu vakamirira mabhazi aya, ukuwo madzimai achiti ari kutadza kukwira mabhazi aya sezvo pari kushandiswa chisimba mukupinda mubhazi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Zviteshi zvemabhazi kucharge office nekukopa kabhana kwanga kuine mitsetse mirefu, uko vanhu vachimhanyidzana vasingatevedzeri mitsetse. Amai Rosemary Maunga vaudza Studio 7 kuti vanga vachitadza kukwira bhazi sezvo vanga vaine mwana ari kumusana. Amai Maunga vati mabhazi eZupco mashoma panguva iyo vanhu vazhinji vari kuda kushandisa sezvo akachipa.
Basi umbopindika mai mwana nemwana anotofa presha, vanhu vakawandisa zvisingamboiti. Totoda mabhazi ngaawedzerwa awande bhozi mashoma. Nemwana unotoda seuchauraya mwana uri pakipa pa. Vakashinga ndo vanotopinda mai mwana, kwete kuti isusu nevana hazvikutonetsi.
Mumwe mukweguru vaStanley Mushava avo vanga vari pacharge office vakamirira kuenda kwamakoni vati vanga vamira kwenguva inopfuura awa rimwe chete. Vamushava vati vanga vaine tarisiro yekuti semukwegururi vachangonzi pindai mubhazi asi izvi hazvina kuitika.
Ndauya panapa nemhaka yekuti onai ndakamira ndiri kumberi ini namova 64 years. Haude kuti kuti vari kukwidza vacho vanondikonsidera kuti semudhara mukiu mune presha iripo, pamwe vanongonditiwo mudhara pindaiwo kokutanga. Ndokusaka ndauya, ende kubasa kwacho ndatokasika kuuya ndichitirawo kuti Zimbabwe kana kusimuka doka pamwe handizvo.
Mabhazi eZupco ari kuita masenzi makumi manomwe nemashanu emari yemaRTGS kuenda kuchitungisa kwamakoni, uko vemakombi vanga vachibhadharisa mari iri pakati pemadhora maviri kusvika madhora mana emaRTGS. Amai Lucia Chitsaka vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kumirira mabhazi kwenguva ndefu vari kutsungirira sezvo vasina mari yekuti vakwire makombi.
Tauya kuma 3 but tatadza kukwira panapa mabhazi ari kuya, but pane pressure because vanhu vachinji vakumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi ari kuedzera $4, $5 yakatochipa pamwe ndoinga toti $3 kana $3.50.
Kondakita weimwe yemakombi anoenda kuchitungwiza vaLazarus Mangezi vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo chekukwidza mari dzekufambisa hachisi chekurwadzisa veruzhinji, asi kuti vakwanise kuramba vari mubhizimusi sezvo mari yedhiziri yakakwira.
fuel is just about $2.50 in our fuel. Could you balance the fuel? You could, it's $4.98. Animal. Scans of some over to balance of $2.50. One two and quarter tango 1 liter of fuel.
Kurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vari kutarisirwa kuzotsanangura nyaya dzemafuta mudare reparamende mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Bato guru rinopikisa RMDC rinoti hurumende inofanira kurega zvachose kushandisa mari yemabond notes yotambirisa vanhu nedhora rekuAmerica sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo hurumende pasina kana zano rekuti ingagadzirisa sei zviri kunetsa. Bato RMDC rinoti nyaya yekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari ichapa kuti mitengo yezvinhu zvose itange kukwira zvakare. Bato iri rinotiwo zvekuda kushandisa mabhazi eZupco hazvisi kushanda pachitariswa bowa bowa rakaitika nezuro nanhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Vanhu voshaya zvokuita, vanhu vapererwa kumagumo, matongero avo ari kuvava segavakava. Fuela ichawanikwi, chikafu hachisi kuwanikwa, vana vari kutadza kuenda kumabasa. Hakuchina kana ari kumbonzwisisa kuti izvi zviri kuita sei. Kwava kutonga kwengozi chaiko chaiko, vanhu voshaya kuti munhu akatumwa here kuzoshungurudza ruzhinji rweZimbabwe kana kuti vari kuda kutonga nyika. Vari kungotyidzira vanhu vese kuti aiwa musatiita chakati, musaita chakati. Nokungosunga civic society organization nekuchidzira munhu wese ari kusosonewa nekuvaviwa negavakava ravaisa munyika umu rekushatisa magariro evanhu veZimbabwe.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei kurerutsirawo vashandi?
Kurerutsira vashandi ndiyo nyaya yatakataura, kuti hamungatori munhu akonzeresa ronda kuti ange achigadzirisa ronda racho. Haungatori sanu kuti urape miti. Zanu PF ndoo vanhu vakakonzeresa kurwadziwa kwevanhu, ndoo vakakonzeresa kuti nyika isvike pairi hapa. Vega havakwanisi kunge vachigadzirisa nyika iyi. Toda kuti tiite nhaurirano yakataurwa naPresident wedu Advocate Nelson Chamisa. Tikagara pasi tikataurirana, ndoo kuti titaure nyaya yeupfumi hwenyika, totaura nyaya yekuwirirana kwedu nedzimwe nyika dzepasi rese jekerere. Then ndoo kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Iyi yavaiti dialogu kana gungano ravakaita, kubva zvavariita zvinhu zvabva zvatoshatisisa, nokuti gungano ravo ranga riri renhema, gungano ravo ranga riri revanhu vasina basa. MuDBC akaenda kundotaura nevanhu vasina mombe kuti vange vachinge vachigadzirisa dhibha.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, avo vanoti hurumende iri kuziva kuti vashandi vaomerwa.
Chimwe ichocho chiri kunzwikwa, tangomirira muridzi wemari womuchengeti, kwete muridzi, kuti tigare pasi. Zvechokwadi zviri kurwadza kuti mitengo iri kuramba ichingokwira asi mari isina kuwedzerwa. Takati wedzerei January to March, as you remember, nekushining allowance tichizopazve 400 million kumativo 7, but the prices have continued to go up, so we are thinking of reviewing it, but it, then it needs to, the decision has to be made through consultation with the Minister of Finance.
Saka matotanga here kutaura na muzvinafundo Mutuli Ngube nezvenyaya iyi?
Izvozvo hatisati tatanga, but nekuti havapo, but that's not the reason. Tikuda kuti titange tanyatsozvinendaka through, tine maforums emadiscussion kumacivil servants, tine joint national negotiating forum.
Saka muri kutarisira kuti vashandi havanenge vanzwa kuti vari kuwedzerwa mari mumwedzi upi?
Makundibvunza izvozvo zvatisati tataura. Handisindati handisati ndataura nevaridzi vehomwe, saka ndikakupai mwedzi right now. Ini ndisina kubata homwe. It will be unfair. Let me get back to you when I've got the right information and the right timeline.
Kuma mwango wakuti ai watakuda kuramwa mabasa nekuti zvinhu zvinenge zvaoma.
Iya, yeah, zvechokwadi zviri kurwadza. Asi dai vanga vachida kuti timbotaurirana. Kuti zvinhu zvese kana kunyangwe mumba unongo kuri kuramwa musina kumbotaurirana. Kana varamwa tisina kutaura, zvozoita sei? Handiti vana ndo vanosafa.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Zvichakadaro, Dr. Nzenza nasi vapuwa gwaro remafambisirwo emari nemabasa kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA, vakavimbisa kuti vose vasina kufambisa mari dzekambani zvakanaka vachaendeswa kumatare edzimhosva. Vati vari kushanda nemagweta kuti vaone kuti vofambira mberi sei nenyaya iyi. Vashandi vava nemakore akawanda vachiti havasi kufara nemabatirwo emari dzavanenge vaendesa kusangano iri. Paine mashoko ekuti mari inosvika zana remamiriyoni yainge yasungirirwa pagumbo rengwe sezvo yakaiswa mumakambani akabva avharwa uye kutenga midziyo nemari iri pamusoro-soro. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemitemo muSouth Africa rinoti vaive gurukota reMozambique vachaiswa mumaoko enyika yavo yeMozambique, kwete kupiwa kuAmerica sechikumbiro chevakuru vehurumende yeAmerica kuti vatarisane nemhosva dzavari kupomerwa dzekuve nechekuita neuori pamari yechikwereti uo wakaparadza upfumi hwenyika yeMozambique. Mutauriri wedare reCongress muAmerica amai Nancy Pelosi nasi vati nengo dzeparamende dzebato remaDemocratic Party dzinofunga kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vane chavari kuvanza chete mukuramba kwavo kushanda neparamende mukuferefetwa kwemabhizimisi avo. Vanotiwo imwe nyaya ndezvipomerwa zvekuti vakakanganisa mashandiro emutemo kuburikidza nekuedza kwavo kumisa kuferefetwa kweRussia mukupindira kwainonzi yakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvisa pabasa rekuva gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vachisa vaFortune Chasi mushure mekunge zvinhu zvaita manyamamire nerongo munyaya dzemagetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari. Asi kuchinja makurukota uku kungabatsira here kugadzirisa zvinhu mubazi iri zvikuru panyaya yemagetsi? Mutorerwe nau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
VaFortune Chasi vanoti hurumende iri mugwara rekuvandudza zvinhu kuti dambudziko remagetsi rigadziriswe.
Sekuziva kwamuri kuita mvura yekukariba iri kunze iri kudzikira, nyaya yatiri kuongorora. Takuda kuti tishande zvakasimbarara kuti tigadzire mamwe magetsi asingade mvura akaita sesola. Zvakare kunana Osborne, tikutarisa kuti basa raida kuitwa ipapo kuti pange pachiiswa zvimwe zvinoitira kuti tigadzire magetsi akati o. Takutarisa izvozvo futi kuti tiite kuti zviitwe nekukurumidza.
Asi izvi hazvisi nyore nekuti muZimbabwe magara mune dambudziko rekuti vanhu vanodarika zvikamu 61 nemumwe kubva muzana vanoshandisa huni. Kwemakore 20 apfuura Zimbabwe yakanga ichikundikana kuwana magetsi anoikwanira zvichikonzerwa nekusagadzirwa magwenya matsva kana kutengerwa zvinhu zvitsva pane aripo. Izvi zviri kuita kuti Zimbabwe itenge magetsi akawanda kubva kuSouth Africa, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Namibia neZambia. Magetsi aya anobatsira kuwedzera pane anogaiwa munyika kunzvimbo dzakaita seKariba inoshandisa mvura, Hwange, Munyati, Harare neBlawayo Thermal Power Stations anoshandisa marasha, uye Dema inoshandisa mafuta edhiziri. Nyika dzaimbotengesera Zimbabwe magetsi dzave kuramba kuita izvi nenyaya yezvikwereti uye dzave kuti dzinoda kutanga dzabhadharwa. Mutauriri wezesa vaFulad Gwasira vanoti kunyange hazvo nyika ine chikwereti ichi handicho chikonzero chiri kuita kuti magetsi anetse munyika.
Saizvozvo kambani yezesa ine chikwereti chainacho Chinoshika iya kwa 80 million. Saka chikwereti chakuti chiri under control. Chikwereti chiri kubhadharwa. Kumira kwa tineita, kumataura kukuti sisi yakambomira kuimpota magetsi. Izvi zvakakonzera nekuti ndofunga vanoverenga mapepa nawo vanoziva kuti ku South Africa for instance vane dambudziko remagetsi rakafanana neratinaro.
Vanotungamirira mabasa ehurumende mudare reparamende vaziyambi ziyambi vakaudza dare iri kuti Zimbabwe inoda kuvaka rimwe gwenya pedyo nedhamu rekabhora bhasa kuMozambiki. Mamwe matunhu akaita semasvingo ayo ane madhamu makuru anotiwo anokwanisa kubatsira mukuwedzera magetsi munyika. Mudzviti mukuru mumasvingo vafunga imbetsa vanoti hurumende ine huronga kugadzira magwenya emagetsi.
Pakaiswa mafalvu nemagate ekuti mvura iri kubva mutupu mukosi ikwanise kuti iite magetsi achange achipfuura 14 megawatt. Mutiriki inewo possibility yekuti iite magetsi anogona kutibatsira isusu muno mumasvingo. Manyuchi ine zvakare potential yekuita patori nemainvestors akambouya achitarisa ari kubva kuSouth Africa.
Vaambetsa vakaenderera mberi vachiti hurumende yakawana kambani yekugermany inonzi Drog Energy inoda kugadzira rimwe gwenya remagetsi. Nyanzvi mumhando dzezvemoto dzinotiwo Zimbabwe inokwanisa kushandisa sewage kugadzira magetsi anozivikanwa nekuti biogas. Kanzuri yeHarare ine huronga hwebiomethane. Meya weHarare vaEbert Gomba vanotsanangura nezvehurongwa uhu.
Takaisa nyaya yacho kuprocurement unit yesitova Harare kuti iite matender. Hurongo hatikusimbidzira kuti hunogona kuti pamwe mukana wekutsvaga mari kusitova Harare. Tiri kuongorora nyaya yekugadzira magetsi but tiri kuongorora zvenyaya yekugadzira yekuexpanda infrastructure. Tobatanidza magetsi neorganic fertilizer. So infrastructure yedu iripo yefero yacho necobra. Nemasuwa ponzi ari kunana mabrain. Saka izvozvo ndozviripo. Saka chinenge chakudiwa munhu ane mari yekuseta up equipment netechnology inodika kugadzirisa zvinhu zvamamuchirevo.
Vamwe vanoti hurumende inofanira kugadzirisa magwanya emarasha kuhwange asi bhodhi rehwange rinoti mugodhi weJKLPT wave nemarasha mashoma zvekuti vave kuda kupiwa dzimwe nzvimbo dzekuchera. Hwange yagarawo yave kutatarika kugadzira magetsi akawanda nezvikonzero zvakawanda zvairi kupa. Zimbabwe inogaya magetsi anosvika mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 960 megawatts pazuva asi ichida anosvika zviuru zviviri nezana rimwe chete kana kuti 2100 megawatts. Asi huwandi uhu hwadzikira zvakanyanya nemamiriro ekunze nekutadzawo kufambiswa kwemabasa zvakanaka. Zimbabwe sedzimwe nyika dzemuAfrica inokwanisa kushandisa simba rezuva uye mhepo kana kuti wind energy mukugaya magetsi. Mukuru mukambani yezonfu energy inogadzira magetsi ezuva vawilliam ponela vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe isimbaradze kushandiswa kwezuva.
Asi dambudziko guru redu nderekuti takanyanya kusimbirira kuti tinge tichiwana magetsi edu kugwenya rekukariba nerukuhange. Asi pane dzimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino. Hatisina kunge tanyasa kupa chikamu chakakura kuti tinge tichitora magetsi kubva kune izvozvo.
Zviri pachena kuti Zimbabwe ikasagadzirisa hurongwa hwekugadzira magwenya matsva emagetsi anoshandisa zuva kana mvura nesiweji, nyika inoguma yave gwenga vanhu vachitema miti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzira hurumende kuti igadzirise nekukasika matambudziko atarisana nenyika, zvichiti matambudziko aya ave kuzviita kuti zviwedzere kuremerwa nemutoro wekuchengeta amanishamwari kumusha. Mumwe wevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuti kusagadzikana kwezvinhu kumusha kwave kuvaomera ndiamai Chenai Moyo Mutambasere avo vari kuBritain. Amai Mutambasere vanoti chave kuremedza vakawanda vari kunze kwenyika inyaya yekuti havachatarisirwa kungobatsira hama neshamwari dzavo chete asiwo kubatsira veruzhinji kuburikidza nekubatsira mukutsvagwa kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mishonga yekushandisa muzvipatara zvinorapa veruzhinji. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinoona kuti zvinhu zviri kuitika iko zvino ndizvo zvinhu zvatakagara tichitya kuti tichazosvika pakadai, pekuti makwiriro ari kuita mutengo wezvinhu hachaiti asvika pakuti zvinhu zvaoma zvino zviri kukwira masalari ese evanhu vari kuZimbabwe nevanhu even isusu vacho tiri mudiaspora income yakangofanana asi mutengo uchikwira tinoona kuti even yangwe marates zvinhu zvacho zviri kungochinja chinja every day dzatova tsoro dziri kuZimbabwe zvakatooma
saka imi matambudziko aya ari kukubatawo sei sechizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika
zvazviri kuita iko zvino hanzi munoona kuti hama dzakawanda dziri kuZimbabwe maincome avo haasi kuwedzera tava kudzokera kunguva iyai yekuti vanhu vese vatarisira kuti vanhu vari kudiaspora ndo vachava vachachengeta vanhu vari kumusha nekuti iko zvino kudai hapana achakwanisa kumusha vanhu maincome avo haasi kuwedzera saka hapana munhu ari kukwanisa kuafforda zvinhu zviri basic kana ivo vanenge vachidaenda kuzvipatara kana kuti vari kutsvaga mishonga kana kuti iko zvino unoti wakavhura foni yako kudai uchawana zvichemo ngatiti zvabva kuhama asi kune mamwe ari manational crisis musi unoyi takatirwa nyaya yekuti kubhindura kuenda kwakaita magetsi vanga vasina fuel vari kutsvagawo rubatsiro kubhindura hospital saka apa unoona kuti even vanhu vekudiaspora vanhu vaimbokwanisa kuti okay ngatibatanidzei tibatsire community tibatsire kana kuti section yekwaunobva hazvichagoneki iko zvino nekuti unombotanga waita sei wambobatsira vehama vari padhuze vari kunetseka kuwana mabasic things kubhadhara maschool fees kutenga kana mauniform kutenga kana mishonga inodiwa kana kubhadhara mari yekuenda kuchipatara kana iyo yetransport yekuti munhu asvike kuchipatara mari idzodzo dziri kutarisirwa kuti dzichabva kuvanhu vari kudiaspora asi at the same time kudiaspora muri kuona kuti zvinhuwo zviri kuramba zvichiwedzerawo kuoma panyaya yekuti kana takatarisa muno muuk tiri kuona kuti immigration iri kutaura kuti kune hostile environment handizi vanhu kushanda kwava kunetsa kuti vanhu vawane mabasa iwayo saka hei haiko zvino zvinhu zvazochioma manje kuti uve chizvarwa cheZimbabwe whether uri kudiaspora kana kuti uri kutsva urimo muZimbabwe machona zvinhu zvagozha
izvi zvamungakurudzira kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe
tinofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvichinje zvishanduke muZimbabwe kunodiwa mapolitical reforms so responsibility yandingapa kuvanhu vese vanozvitiwo zvizvaro zvemuZimbabwe kuti ngatibatanei tione kuti mapolitical reforms ari kudiwa aya aitwa
tinotenda zvikuru chizvarwa cheZimbabwe maichenai mwoyo mutambanashe vachitaura naJonga vari kuBritain zvichakadaro varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu kuMaldives vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
hurumende yati vasungwa vashanu avo vanoti vatatenda mombeyarara vesangano recitizens manifesto vagamuchirai mukura vesangano recommunity tolerance reconciliation and development vanyasha frank mpahlo vetransparency international zimbabwe vageorge makoni vecenter for community development in zimbabwe namuzvare farirai gumbonzvanda vesangano rerosaria memorial trust vakaronga zvekupidigura hurumende kumusangano wavakapinda kumaldives wakarongwa nesangano rinoshanda rakazvimirira rekuserbia rinodaidzwa kuti center for applied non-violent action and strategies kana kuti canvas hurumende yatiwo vasungwa ava vakadzidziswa zvekushandisa pfuti diki pamwe nezvekupidigura hurumende vashanda nevamwe vavo vayati vachiri kutsvagwa nemapurisa muchuchisi wenyaya iyi vacharles muchemwa vatiwo vasungwa ava vakadzidziswa nzira dzekukurudzira veruzhinji kuti vanopandukira hurumende sei uye nzira dzekutizana dzokusungwa mukuratidzira pamwe nekuita zvechitororo asi rimwe remagweta yevasungwa ava muzvare jesi majome vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe vachiti vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati vasungwa ava vakatyorerwa kodzero dzavo pavakasungwa vachipa humbo hwavo kudare vamombeyarara vati vakatyisidzirwa zvakakomba nemapurisa uye havana kuudzwa chikonzero chekusungwa kwavo pavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo vamakoni vatiwo vakamanikidzwawo kuvhura nharembozha dzavo nemakombiyuta avo vese mapurisa asina matsamba ekuita izvi sezvakatarwa mumurau vasungwa vese ava vatiwo vakarariswa mumatirongo akasiyana-siyana aive nerima uye hane zvimbuzi zvakange zvakapfachukira tsvina yevanhu neweti
Tinotenda zvikuru Thomas tiri pasi vateereri musakanganwa kuti palive talk tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kubatsira vari kumusha. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina ndinotungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela imweni ngenjabulongo lwesithathu mhlazi mashumi mavili lambili kunkwenkwezi 2019 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla ngithe ngifuna ukuthenga idrink yabantwana, ngithole ibhalwe 2 US kodwa ngamabhondi 15. Kwani mina ngihola i-RTGS, ngihola amabhondi. Vela kusathengeka, kusaphileke. So ngathiwa vele kuyalungisiswa khonokho ngoba vele sakhona sesingasadli.
Ukwanda kwemali za kwamanye amazwe ezisetshenziswa eZimbabwe sokudala ukuba abantu babhekane lenhlupho zentengo ezijiyeneyo ezitolo.
Njengehlanganiso sikhathazekile kakhulu ngosizi oluzalethwa yokukhwela kwentengo yamafutha ezimota, ngokuba ngemva kwalokho kuyalandela ukukhwela kwentengo yakho konke kulethe usizi phakathi kwabantu, kuyagcina kukhwelela school fees, kukhwelela lezempilo, la yonke into kuzaba nzima kakhulu.
Abezimota ezithwala uZulu koBulawayo bagcine besenza besebenza lamuhla loba bebethe bazakhalala umsebenzi betshengisela phezu kobunzima ababhekana labo ngenxa yokonakala komnotho. Umkhokheli webandla elibusayo lakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usekhethe ukuba ngumongameli wakulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwanda kwemali za kwamanye amazwe ezisetshenziswa eZimbabwe sokudala ukuthi abantu babhekane lenhlupho zentengo ezijiyeneyo ezitolo. Abasebenzisa imali yohlobo lwama-RTGS dollars bagcina bethenga ngentengo ephezulu ngoba ezinye izimali ezifana ledola leMelika zilesi sindo esiphezulu. Kubika uGibson Bebe.
Imali yohlobo lwama-RTGS iqhubeka isehla isisindo okwethusayo nxa iqathaniswa lezinye imali osokubangele ukuthi osomabhizimusi bagcine bethengisa impahla ngedola leMelika. Kodwa udubo olubhekane leningi labantu elizweni ukuthi lihola ngama-RTGS osokusenza bengenelisa intengo efunwa ngabezitolo. Unkosikazi Faith Mzila uthi ukuwa kwesisindo sedola le-RTGS sokubhidlize iholo lakhe.
Namhla ngithe ngifuna ukuthenga idrink yabantwana, ngithole ibhalwe 2 US kodwa ngamabhondi 15. Kwani mina ngihola i-RTGS, ngihola amabhondi. Vela kusathengeka, kusaphileke. So ngathiwa vele kuyalungisiswa khonokho ngoba vele sakhona sesingasadli. Sesingasathengi vele lokudla kwakhona ngoba akusathengeki ngamabhondi.
Okugcizelelwe ngosomabhizimusi labo abathi leyo mpahla bayithenga kwamanye amazwe ngemali yaphandle osokubabamba ngamandla ukuthi labo bathengise ngemali yohlobo abathenga ngayo. Umnumzana Thulani Nkomo, yena othengisa umakhalekhukhwini eHarare, uthi ukuze enelise ukuyathenga umakhalekhukhwini kwele South Africa kuzafanele ayathengise ngerandi loba idola leMelika.
Izinto esizithengayo sizithenga phandle ngemali yaphandle kwelizwe. Nxa ubuya ke lapha ukuthi uthengise lezo zinto, suthola ukuthi sokufanele ucharge ngemali yala imali engesela ivalue nxa kuqathaniswa le mali yaphandle kwelizwe. Okutsho ukuthi ke nxa usenza ibhizimusi uyabe usenza ibhizimusi kodwa sulahlekelwe already ngoba imali yakho kayihambelani le value yemali othenge ngayo phandle kwelizwe.
Kodwa abanye bathi uhulumende sokumele athathe isinqumo sokukhipha imali zonke achiye eyodwa ezasebenza elizweni ukuze lokhu kugwenxanya kwentengo kuphele. Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors Association umnumzana Mike Ondiweni uthe kungcono ukuthi ilizwe lisebenzise irandi lakwele South Africa ngoba iningi lempahla ezitolo ivela kulelo lizwe.
Abantu abasebenza ngokuthengisa abaningi abatholi imali evela phandle kwelizwe. Ngokunjalo ke ama-wholesalers abawodwa kwanento zabo sebethola amaphrayizi amathathu kunxa yokuthiwa ubhadala ngerandi ne-US kumbe nge-RTGS. Nxa kuyi-RTGS ngokulipholi iphrayizi yakhona iyabe ncane idlula ncane nge-30% more kumbe 40% more, sometimes even 50% more. Thina sinangana ukuthi ngabe uhulumende nje uyavuma ukuthi ibhondi alisebenzi, i-RTGS ayisebenzi, kusetshenziswa imali maybe e-South Africa irandi kuse kube ngcono sekwathi imali eyisebenza elizweni.
Idola linye le-Melika selithengwa ngamadola ayisikhombisa RTGS 1 US dollar to 7 RTGS emkambo wabosiphatheleni oyiwo osomabhizibusi abaningi asebethenga khona imali yaphandle kwelizwe. Kodwa umkambo wamabhanga owasungulwa nguhulumende ukuze amakampani athengiselane imali yaphandle owe-interbank foreign exchange market uyehluleka ukusebenza kuhle ngowamakampani engazimiselanga ukuthengiselana kuwo. Idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola amathathu lamahlanu ama-RTGS emkambo webhanga okwenza lihlale lingatholakali kulowo mkambo kodwa kubo siphatheleni. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Andile Mafu uthi isiqathaniso sedola leMelika le-RTGS ku-interbank market sincinyane kakhulu, ngakho ke akula nkampani ezafuna ukuthengisa imali emkambolo ngoba inzuzo encane.
Ukuze i-interbank market isebenze kufanele uhulumende ayenze i-interbank market isebenze ngendlela ecacayo, isebenze ngendlela esegcekeni ukuthi sabe sibona ukuthi yiphi inkampani ethengise imali, yiphi inkampani ethengayo njalo leyo mali. I-rate ye-1:3.5 ye-interbank market ayitshengiseli sibili isimo esikhona elizweni.
Ngomvulo ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lethule umbiko othi selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika, i-500 million emkambo we-interbank market ngenhloso yokwengezela imali enganikwa amankampani eZimbabwe imali yakwamanye amazwe yokuthi athenge impahla kanye lamafutha ezimota. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Abemichova kobulawayo bagcine besebenza lamhlanje lobanje bebethe bazakhalala umsebenzi betshengisela phezu kobunzima ababhekane labo ngenxa yokonakala komnotho okuqhubekayo. Ngakolunye uhlangothi intengo yezinto isikhwelile kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota izolo. Kubika ubatabile Masuku.
Intengo yamafutha ezimota ikhuphukile njalo kwaqansa intengo yokudla osekuchiye uzulu weZimbabwe edidekile engazi ukuba ikusasa ibaphatheleni njalo. Iningi likhala ngokuthi ngabe uhulumende uyangenela ngoba sebephila nzima. Umnumzana Aklas Moyo isiphathamandla senhlanganiso yemota ezithwala abantu eyeJova Mbayiwa uthi ubuhlungu okwenziwa nguhulumende ukukhuphula intengo yamafutha ezimota.
Kwakulanto esingayenza ngenxa ikhwelile, but okubuhlungu kithi ukuthi abese siyathatha amabhasi eHarare eziJova la. Inisithi amabhasi ahambela sezikhona ngale Harare awakuthenga kathi ngosuku, kube ngathi thina lapha sinamabhasi amanye awethu.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo abathengi National Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kuzakwenza ukuba intengo yempahla lokudla iqonge kugcine sokusilela elizweni.
Sikhathazekile kakhulu ngosizi oluzalethwa yokukhwela kwentengo yamafutha ezimota, ngokuba ngemva kwalokho kuyalandela ukukhwela kwentengo yakho konke kulethe usizi phakathi kwabantu, kuyagcina kukhwelela school fees, kukhwelela nezempilo, la yonke into kuzaba nzima kakhulu, ukudla kuzaswelakala.
Umnumzana Mpilo Ncube ongumtshayeli wamakhombi koBulawayo uthi abasakwazi ukuthi baphile njani ngoba iningi liphila ngokutshayela amakhombi ngokuswelakala komsebenzi.
Thina singabantu bamakhombi, like mina now right in Chova, iCardi Park town, ngisebenzisa 30 liters per day of diesel and i-distance yami is 24 kilometers. Okwamanje kathesi akula diesel akhona, nanka lamabhasi sehlisiwe sekuthiwa 50 cents. So angazi ukuthi thina vele bamakhombi ukuthi simele senze nabe sicharge $1.50 and right now isikhwelile from $3.25 to $4.94 per liter. So angazi ukuthi thina i-government isikhayelela njani ukuthi kathi thina vele sizaphila njani ma ikhweza kangako, isiphezu kwakhona ibisifaka uzupho we 50 cents. Right now in Bulawayo kathesi, 3/4 of Bulawayo we are kombi operators. And operator abantu laba abakade amakhombisi bachayisa most vele kwesikhathi ebusuku.
Umnumzana Mlungisi Thebe ongumtshayeli uthi le yindlela yokuthi amakhombi akhitshwe emgwaqweni.
Abantu laba vele bona vele bafufeza out amakhombi vele, ngoba ngendlela bona abayenza ngakhona nje angeza konwehlise ukwezi fuel. Ifuel sikhwelile kodwa amaprice amabhasi aphinda yehle futhi, ngoba athesi nxa singathi dola kumbe $1.50 thina kuyabe kungasebe singabhenefithi lutho, ngoba kuhambelani iprice yekhombi neprice yefuel.
Umnumzana Philani Sithole ongumhlali wakoBulawayo uthi uhulumende kumele avume ukuthi useyehlulekile.
Into ziyabheda, le government sisifeyilile le.
Fair.
Ya, fair. Into zonke mina njengami isivisevent akulanto eseyikhona ukuyithenga. Imazo e 50 pound umjova $2, so ngisebenzelani manje.
Abantu bakwele Zimbabwe balokudana kakhulu ngalokhu osekusenzakala ukuba intengo yakho konke ikhuphuka malanga onke, laloba uhulumende engasoze avume ukuthi nguye obangela ukukhutshulwa kwentengo yempahla lokudla. Kusobala kumuntu wonke ukuthi angavele akhweze intengo yamafutha ezimota, intengo yezinye impahla lokudla ihle iqanise ngokufanayo. Iningi likhalaza kuhulumende ukuba angenele ngoba isimo singasihle. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikusasa leZimbabwe liya lisiba buvilivana ngenxa yokutshabalala komnotho welizwe. Injalo abantu abaningi bathi lonke ithemba ababalalo ekususweni kukamnumzana Robert Mugabe embusweni seliphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja. Bathi kulokuba phakathi komhlane lembeleko ababekuloyisa sebezithola bephakathi kwelitshe lembokodo. Naku intengo yezinto esitolo ikhwela nje mahlayana, kanti lo hulumende wezanu PF laye ukhanya engazi lokuthi ebambe ngapi. UZulu ubhekane injalo lokusilela kwamandla kaGetsi osokubangele ukuvalwa kwawo okwamahola alitshumi ngelanga. Ekuhluthuneni intambo zombuso ngo-2017, ibutho lachothoza uhulumende kamongameli Mugabe lisithi wayesebulele umnotho esehluleka njalo ukuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa abaningi bathi akukho osokuguqukile. Sixhume incwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngobunzima uZulu weZimbabwe abhekane labo.
Indaba yeZimbabwe ayifihlwanga kangako baba. Ikubola kwepolitiki, ukubola kombusa kahle, nokuphuhluka nje kwamasiko lendlela ilizwe labantu abaphethe ngakhona ngoba ikuzizwe libe le mali libe lempilo kumele ama investors abasomabusiness nabanye ama donors nabanye abaphethe imali babe nethemba embusweni njalo babe nethemba ukuthi imali abangayingenisa ingaphathwa kahle lokuthi abalakho inotho yabo ayisoze ihluthunwe ayisoze isetshenziswe ngomgunyathi ngakho ilizwe laseZimbabwe alisathembakalanga kwamanye amazwe kubo somabhizinisi bakwamanye amazwe labantu abayiba abaphethe izintambo zomnotho emhlabeni yikho okwenza kube lokukhayela kwemali lokukhayela kwempilo yonke nje ebantwini ngakutsho masibekile
uThamisa uthi nguye olesisombululo kudaba lweZimbabwe lolu njalo umnankagwa nxa efuna izinto zilunge kumele ahlale phansi bakhulumisane alubana kuthe kwenzeka lokhu kunganceda yini
kungasuka kube liphutha ukuthi athi yena njengaye yedwa ubaba uThamisa nguye ophethe izihluthulelo nezikhiye zokuthi kulunge ezweni abantu abaphethe izihluthulelo ngabantu beZimbabwe bonke usaphothikelele ayikho inkokheli eyodwa engathi yiyo ephethe izihluthulelo ithemba lisebantwini iqiniso lisebantwini njalo abantu abadinga impilo ngabantu abasebantwini njengezisebenzi zabantu ye ubaba uThamisa laye umnankagwa kumele bahlale phansi bakhulumisane babonisane ukuthi bengenza njani ukuthi amandla abuyele ebantwini beZimbabwe njalo abomhlaba wonke babe lethemba ezweni leZimbabwe umnotho ubuye lebantwini akumelanga siphinde silenze iphutha lokuvumela inkokheli eyodwa njengomgabe owayesenza ukuthi yiyo esingumdali yiyo esiphethe izikhiye zezulu nxa ithe yazonda kuyalanjwa nxa ithe yathaba kuyadliwa akumelanga laye ubaba uThamisa bamvumele abamlandelayo eziphatha kanjalo ukuthi sekunguye ophethe izikhiye zezulu lezempilo nguye osebambe umphimbo womoya wokuphefumula kwesizwe akumelanga kube lomuntu oyedwa ngumbukuliphi bandla ophiwa amandla ngangalawo kodwa eqinisweni kabakhulumisane abakhokhela amabandla ombusazwe ukwenzela ukuthi ilizwe lithembeke abaphethe umnotho baze lawo abantu baphefumule njalo
akhona yini amasalamusi obona esenzakala kusikhatshana esilandelayo umumo usibanganeno kumbe sizaqhubeka sitshona phansi edakeni njengelizwe
kulasimanga esingenziwa yilaba abantu ababusayo sebephelelwe ngamacebo abangakwenza nje ludlame lonlolo lokube befaka induku ebantwini beyekela abantu belamba bona besidla kahle phelile izwe leli ungalibheka kahle unganeyilizwe leliyana ongathi kumele ligeziswe ke lihlanjululwe legazi lona lela abalichithayo bona abaphethe umbuso imimoya yabantu ezulazulayo abayifake emangcwabeni ungathi balomnyama lelizwe lilomnyama kumele kuntshintshe izandla kuntshintshe indlela okwenziwa ngayo kube becela uxolo ebantwini kuye kubethe umoya omutsha kuleli lizwe akulasimanga abangalwenza baphelele ngamacebo laba ba
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eSejohannesburg kwele South Africa. Ku-Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni atshiyeneyo sisizwa ukuthi ziphathisa njani izihlobo zazo ebunzimeni bonke lwabo obuselizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi bela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kufe umuntu oyedwa edolobheni leJakarta kwele Indonesia lamhlanje ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabasekeli baka Prabowo Subianto yena onke waba ngumkhokheli webutho onqotshwe kukhetho lusanda kwenziwa la bezomvikela. Abadabuka eZimbabwe labemazweni atshiyeneyo bakhangelelwe ukubuthana eChicago khonapha eMelika ngempela viki embukisweni weZim Expo owenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu lokukhumbula amaqhawe kwele Melika eleMemorial Weekend. Umbukiso lo oqala ngolwesihlanu ugqitshwe ngesonto ngokubukisa amabhizimusi ukuphana amacebo okubumba lokuvuselela amabhizimusi ukuvula amabhizimusi eZimbabwe okulibazisana njalo lokukhuthaza ubudlelwano obuphezulu phakathi kwezizalwane zeZimbabwe isemazweni atshiyeneyo. Omunye wabaqondisi bezime Expo umnumzana Quite Ncube uthi kunengi okwenziwa embukisweni lo osuleminyaka engamachumi amabili.
Izime Expo isinamachumi amabili siyiqalile. Sisilesikhathi sibi lapha eAmerica. Sayiqalisa ibizwa ithiwa iZimu Expo, iZimbabwe Exposition, yayilolunye ugatsha lwesibili olwe-social oluqondene lokuncedisa abantu abadinga uncedo ngezimali kumbe okunye nje okudingekayo ukusiza abantu esiphila laba beZimbabwe. Kodwa sacina sesikufaka lokho eceleni, iZimu Expo yasala ijonge ezamabhizinisi ukuncedisa abantu abafuna ukuqalisa amabhizinisi lapha e-America, lalabo abalamabhizinisi amancane sizama ukuthi sidinge indlela yokuthi sibancedise. Yiyo injongo eyenza ukuthi sisungule inhlangano lethwa iZimu Expo. Siyenza kanye ngomnyaka ngeholiday lethwa i-Memorial Weekend eka-May. Sihlangana emadolobheni atshiyeneyo, kasihlangani idolobho linye umnyaka ngomnyaka siyantshintsha.
Yes, singathi ke okwamanje lubhekise ngaphi nxa sikhangela iZimu Expo?
Iyantshintsha kusiya ngomnyaka, but injongo yethu yilokhu ingantshintshanga. Izinto esizenza iminyaka yonke ziyafana. Sizama ukuthi kube ngcono umnyaka ngomnyaka, kweminye iminyaka kuyala, kweminye iminyaka senza kuhle. Izinto eziqakathekile esizenzayo yokuthuthukisa amabhizinisi akhona apha e-America. Amanye amabhizinisi eZimbabwe ayabuya esiza khona ngapha ezotshengisa lokho abakwenzayo, behlose ukuthi kumbe banga-attracta amaZimbabwe angapha ukuthi laba babone ukuthi kukhona abangakwenza ekhaya. Okunye sikwenzayo yilokhu i-beauty pageant, yiyo ekhanya abantu beyithakazelela kakhulu. Bese kusiza ibhola inguqu kumlethi unobhutshuzwayo. Hayi, ibhola layo ngeyinye abantu abayithandayo kakhulu, leyo-ke siyenza ngesonto kulamaqembu abuyayo ezodlala vele endaweni ezijiyeneyo khona apha e-America. Bese kusithi laba abawinileyo siyabanika kumklomelo nenkomitsho leminye imklomelo enjengemali yokunye okuthile.
Pho ke nxa usukhangela ukusungulwa kwayo iZimu Expo lalokhu eselakwenza eminyakeni engamachumi amabili lawa, ubona ngani eselakubona ukuthi lakuzuza kukho konke lokhu kungabe kuyini?
Khathesi ngasisadingi ukuthi sibhale izincwadi, sihlale emafonini, sifonela abantu, ngoba amaZimbabweni bonke jikelele, abanye bavela eCanada, abanye bavela phesheya e-England, belanda iZimu Expo. Kanti sadingi ukuthi si-advertise njengalokho esasikwenza kudala, ngoba yinto esisaziwa, sebebuza kuphela ukuthi ingaphi lo nyaka. Sesiyifaka emaphepheni, siyifaka kubo-Facebook, siyifake kubo-Instagram, sebeyazi i-program ivele, sebejayele. Asebekudinga kuphela ukuthi lo nyaka ingaphi. Lo nyaka silapha e-Chicago, e-Illinois.
Umnumzana Quite Ncube ngumqondisi weZimu Expo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhethwe lidale lephalamende namuhla ukuthi aqhubeke kulesi sikhundla okweminye njalo iminyaka emihlanu. Kubika uBenedictine Hlapho.
For freedom in South Africa. Umnumzana Cyril Ramaphosa unqobela ukhetho kungela ophikisayo okuyinto elethe njabulo lompululo omkhulu edale leParliament.
Yes, I do accept the nomination.
Isekelo sombuso kwele South Africa sithi uZulu votela amalunga edale leParliament. Ibandla lithola amavoti amaningi yilo eliba libandla elibusayo. Amalunga edala leParliament emhlanganweni wabo wokuqala eParliament yibo ke abakhetha umongameli. Amalunga edala leParliament enja lawo ahle agcotshwa lamhlanje ukuqala umsebenzi engakakhethi umongameli. I-ANC yiyo elamalunga amaningi kuleli dale, ilandelwa iDemocratic Alliance kuze i-Economic Freedom Fighters bese kusiza amabandla amancane. Ezikhundleni zedala leParliament ezibalisa usomlomo lomsekeli wakhe, i-ANC yiyo njalo enqobileyo. Nomanje izalwane zeZimbabwe zingaphathekanga ekuvoteni okusanda kwenziwa ukuthi yiliphi ibandla elibusayo, ngubani umongameli kanye losomlomo weParliament kuqakatheke kakhulu ngoba kuthinta impilo yabo yansuku zonke elizweni. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqawuthu Mabhena uthi ukukhethwa kwaRamaphosa kubachiya belethemba lokuthi ezomnotho zizaduduka baqhubeke besebenza.
Siyakwazi ke ukuthi lapha eSouth Africa kunabazalwane zaseZimbabwe ezihlala lapha eSouth Africa lazo ezihlutshwa ngumsebenzi. Cabanga ukuthi ukuba namathuba emsebenzi eSouth Africa kuza kwenza lezi zalwane ezilapha eSouth Africa ukuthi zithole umsebenzi, kakhulu lezi izizalwane ezivunyelwe ukuthi zihlale eSouth Africa.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi bebesesabela ukuthi ANC ingakhutha ugaja kuza kungena ibandla elizonda abakwamanye amazwe.
Mina ngizizwa ngilokujabula okukhulu lethemba elikhulu ukuthi manje lamaphapho ami asehleli phansi. Njalo ngilokuzethemba okukhulu ukuthi inhlelo zami ebengilokwethuka ukuthi mangabe umbuso uthethwe liqembu eliphikisayo, vele bese ngisazi kahle ukuthi kuphelele ngathi siyaxotshwa lapha sibuyele ekuhluphekeni. Ngiyamthanda lo baba njalo ngiyamthemba uRamaphosa.
Kusenjalo kulamalunga lelidale angwebandla le-ANC akuqela obengumsekeli kamnumzana Ramaphosa kungakaqhutshwa ukhetho, umnumzana David Mabuza abangasagcotshwanga ngoba besithi bafuna ukugeza amagama abo kunsolo zenkohlakalo ababhekane lazo. Ezincwadi zithi ke lezi sibonelo sokuthi uhulumende kaRamaphosa akazukuvumela inkohlakalo okulinathelwa abathi liqakatheke kakhulu kuntuthuko yezomnotho. Malestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kube lokuqhaqhazela lokuphitizela okukhulu esikolo seMangubo Primary ePlumtree emangweni wakwaMadlambuzi namuhla, lapho abantwana benza izifundo zika grade 0 abaphose bafike amashumi amathathu. Abaqale khona ukuhlanza ngemva kokudla intanga zesihlahla sejatrofa. Abantwana laba baphange bagijinyiselwa esibhedlela sakoHingwe lapho abafike belatshwa khona basebekhululwa. Ngokutsho komunye umongi ongafunanga ukubethwa ngegama, sixoxele udokotela Elophi Sibanda yena othi isihlahla sejatrofa siyingozi njalo kasimelanga sidliwe.
Intanga zejatrofa zile poison ezilayo, ziyingozi kakhulu, azifanelanga ukuthi zidliwe zinjalo ngoba laphana siyabe singamafutha, sikhama amafutha. Ungadla amafutha lana kuyafanana nokudla amafutha kunatidizili ngoba ukukhanywa kujatrofa yini amafutha. Amafutha lawo ayenelisa umsebenzisi ezimodeni kuma-engine. So ukudla zinjalo zingaproseswanga kuyingozi, akufanelanga kwenziwe, akufanelanga kwenziwe.
Ngamanye amazwi dokotela uthi ziyadliwa intanga zejatrofa kodwa kazidliwa ziluhlaza.
Azimelanga zidliwe baba, azimelanga zidliwe. They are processed here for different reasons. Kodwa ukuthi zidliwe zibe yikudla akulunganga.
Abazali labantwana kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Into le ngikhanye yenzakala esikolo. Ngakho abantu abagcina abantwana labo ngamateacher kufanele babazise ukuthi kulohlupho olunjalo. Emakhaya abadala labo bazise abantwana ukuthi akubanjwa, akuthandi, akuthathwa lokho akudliwa. So abazali lama teacher ayibo akhangela abantwana laba abese school. Njalo umkhuhlane oyaba khona ovamileyo ikho ukukhipha ukuhlanza. Lokho kuyagcina kusibangela i-dehydration, ukuphela kwamanzi emzimbeni. Umntwana abe weak.
Nxa uthe wazidla lezo ntanga kodwa wakuthola ukwelatshwa njengabantwana bakomangubo laba uyaphola nje ubasesimene. Siyaxolisa kwanelo livalelisayo ngentungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.